VaFriday Chisanyu vanoti chirongwa chokuchenjedza nekudzidzisa nhengo dzavo chakambomiswa kubudikidza nemitemo yeCOVID-19 iyo yaidzivisa kuungana kwevanhu senzira yekuti denda iri risapararira.
Pakatanga COVID-19 takavhara mameetings sedirective yehurumende nyaya yechirwere cheCOVID-19. Asi taona kuti iko zvinezvi sezvo government yatibvumira tichitanga kuungana asi takazvidzivirira tisati tavhura kuti taakunyatsokuparadza semazvese. Ngatipananei ruzivo rweCOVID.
Vachisanyo vakayambira nhengo dzezinipa kuti dziite basa radzo zvine hutsanana kuitira kuti murapwa nevanorapa vacho vasatapurirana denda reCOVID-19. Vakakomekedza nhengo dzesangano ravo kuti chirwere cheCOVID-19 hachine nezvechivanhu asi kuti chinorapika chete kuzvipatara kwete kumatare avana godobori.
Tigadzire mamaski edu ayo mudare medu. Pane kuenda usina kuzvidzivirira kubva kuCOVID-19. COVID-19 chirwere chisina chekuita nechivanhu. Hachisarudze, hachina bhodha.
Mutevedzeri wavachisanyu amai Sarudzai Jaravaza vakatsinzira zvakataurwa navachisanyu vachiti chirwere ichi chichiriko uye zvave kuda kuti munhu wese atevedzere zvakatarwa nebazi rehutano kuti munhu wese azvidzivirire.
Ndinoda kutenda zvikuru kuti tiri kudzidzisa kuti vazive kuti vanacho chirwere, asi vakoshesawo kuzvipatara kuti pavanenge vari vanofanira kuti vaongororwewo zvakare nezvipatara zvatinenge tichishanda tichionerana pamwe chete. Ichi chirwere chiriko chatekesheka nyika yose, asi tiri kukurudzira kuti vanouya matare medu ngativashambadzei maoko avo tigone kuti vazive kudzivirira urwere ihwohwo.
Amai Jaravaza vanoti ichokwadi kuti kune vanhu vasingakoshese nyaya yekuzvidzivirira uye kune zvakare vamwe vanhu vasingatoziva nezvedenda iri zvokuti chenjedzo iyi inofanira kushambadzirwa zvakanyanya. Vanoti hapana nhengo yesangano ravo yakashaya kana kurwara neCOVID-19 nokuti vazhinji vacho vakawana dzidziso yakakwana nezvedenda iri, asi vachaendera mberi nedzidziso idzi nokuti kune nhengo itsva dzakanyoreswa dzinodawo chenjedzwa nezve COVID-19.
Hatina kana any record kubva kuma members edu akabatwa neurwere, nekuti pakutanga takadzidziswa neministry imwe atenda mama workshop vachitipa ruzivo chero muri vanhu vechinyakare, asi zivai kuti tiri vanhu vanosangana nemhuri dzakasiyana, vanofanira kuti vazive kuti inofanira kudzivirirwa nenzira dzekushamba maoko nekuve usina kubatana nekuve tinovhara miromo yedu kunyange usina mask, asi taivadzidzisa kuti torai kana dhu kana chii chekuvhara muromo musingabatane nevamwe.
Amai Jaravaza vanoti vanhu vasere kubva mugumi kana kuti zvikamu makumi masere kubva muzana vanoshandisa mishonga yechivanhu nepamusana pezvikonzero zvinosanganisira kutevedza tsika dzechinyakare pamwe nekushayikwa kwemari inodiwa naana chiremba kuzvipatara. Nyanzvi yezveutano uye vari mutevedzeri wemukuru anoona nezvezvirwere zvisingatapuriranwi mubazi reutano Dr. Justice Mudavana vakati chinangwa chedzidziso iyi ndechekuti vanoshandisa mishonga yechivanhu pakurapa vave neruzivo rwekuti hapana mushonga wati wava kushandiswa kurapa coronavirus, uye chirwere ichi chikabata munhu agara aine zvimwe zvirwere kare zvakaita seshuga, itsvo, chiropa, mwoyo nezvimwe zvirwere zvinobata vanhu, munhu iyeye anogona kurasikirwa neupenyu hwake kana akasawana rubatsiro rwepamusoro-soro. Chero zvazvo COVID-19 iri kuratidza kuti inenge yamboderera munyika zvichienzaniswa nepayakatanga, denda iri rasimuka zvakare kunyika dzekumawirira dzakawanda, izvo zvaita kuti zvikoro nemabhizimusi zvivharwe zvakare uye pave nekutyirwa kuti denda iri rinogona kunge richidzokazve zvine simba gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimu Zamiro.